Vachitaura pamusangano wekuziya kufambiswa kwakaitwa mashoko pamabai election uyo wapindwa nenhengo dzekomiti yeparamende inoona zvekuburiswa kwemashoko, Zimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Media Commission, mukuru weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC, muzvare Adelaide Chikunguru vanoti kambani yavo yakaedza kupa mukana wakainzana kumapato ese aikwikwidza musarudzo dzemabai elections dzichangobva kuitwa, asi yakatadza kuita izvi nekuti vatori venhau vayo vairambidzwa kupinda mune mimwe misangano yemapato anopikisa. Muzvare Chikunguru vabvuma kuti misangano yakawanda yavakaburitsa paterevhizheni yaive yemutungamiri weZANU PF Emerson Munangagwa, asi vakati vakaburitsawo misangano yavaNelson Chamisa veTriple C yavakaita kumbizo Masvingo neHighfield muHarare. Vativo vakaburitsa misangano miviri yavaDouglas Monzora veMDCT yakaitwa muHighfield muHarare, vachiti ZANU PF, Triple C neMDCT ndiwo mapato ega akaita misangano mihombe kana kuti Master Rally paitaurwa nevatungamiri vavo. VaSettlement Chipinya vaimirira Triple C kumbizo, avo vapinda musangano wanhasi vabvuma kuti vakaramba kuenda pazvirongwa zveZBC nekuti ZBC ine divi rayakarerekera uye inogaroburisa bato ravo zvisina kunaka.
ZBC inoburitsa yatingati susu framing zvaunenge usina kutaura inonobuditsa ipapo, kana kuti paone inobuditsa zviri negative against our party.
Mutauri weMDCT vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti bato ravo harina kumborambidza ZBC kupinda mumisangano yaro, uyewo vakati dzimwe nguva nhengo dzebato ravo dzaikokwa kuzvirongwa zveZBC nguva yapera zvekuti dzaizotadza kuenda.
Vanokuudza time yapera kuitira kuti pamwe usauye, pamwe vanenge vaine vamwewo vanenge vaudza paine nguva.
Asi imwe nhengo yekomiti iyi uye vari nhengo yeZANU PF vachimirira Rushinga muNational Assembly, vatenda inyabani vati nhengo dzeTriple C nemamwe mapato anopikisa vaifanira kupinda muzvirongwa zveZBC voona kuti zvinofamba sei, kwete kungochema vasina kupinda muzvirongwa.
Ngatizokomplainei tichinongedzerera zvezvaitika, kwete kucomplaini tisingarikudzii zvaitika, dai ndikufunga zvaizodai.
Nhengo yeZEC yange iri pamusangano uyu vari sachigaro wekomiti yeZEC inoona nezvemashandiro anoita vatapi venhau panguva yesarudzo, amai Leticia Kazembe vabvuma kuti ZBC yange isiri pamapato ese mukana, vakati vakatoburitsawo gwaro kuvatori venhau vachitaura nezvenyaya iyi, asi vatiwo ZBC haina zvaikwanisa kuita kana vatori venhau vayo vairambidzwa kupinda mumisangano nemamwe mapato. Asi vachikwinya vati kunze kwezvataurwa namuzvare Chikunguru, nyaya yekuti ZBC inoita basa yakarerekera divi rimwe iri pachena uye yakataurwa nezvayo nemasangano ese akaongorora sarudzo dza 2018 uye sarudzo dzemabai election dzakaratidza kuti ZBC haisati yachinja maitiro ayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.